Mangwanani akanaka vatereri nguva dzava 6 o'clock. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 23, 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reConstitutional Court rinoti mangwana chishanu richapa mutongo waro wekuti akakunda musarudzo ndeupi pakati pava Emmerson Mnangagwa nava Nelson Chamisa. Zimbabwe Council of Churches iri kukurudzira hurumende neveruzhinji kukoshesa kutaurirana pamwe nerunyararo. Vagari vemuguta reGweru vanoshora kanzuru yeguta iri nenyaya yechirwere chetyphoid kana kuti manyoka, icho chavanoti chichiri kunetsa vagari veguta iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mushure mekunzwa zvaitaurwa nemagweta ava Emmerson Mnangagwa veZANU-PF nemagweta ava Nelson Chamisa veMDC Alliance, dare reConstitutional Court reZimbabwe rinoti richapa mutongo waro mangwana nechishanu. VaChamisa vakaenda nechichemo chavo kudare iri vachiti havasi kutambira zvakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Gweta rinorwa kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga, vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vanoti zvakaitwa nezuro nedare repamusorosoro reConstitutional Court zvekunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance zvakakosha zvikuru mukuedza kuunza utongi hwejekerere munyika. VaChamisa vanoti ZEC yakabirira sarudzo kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakunde, asi vati zvekuti zvabuda musarudzo zvinopikiswa nguva dzese hazvipe Zimbabwe chimiro chakanaka. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMavhinga.
Nyaya yanga iri mudare guru redzimhosva muZimbabwe nezuro inyaya yakanyanyisa kukosha munhoroondo yeZimbabwe, nekuti inoenda pamongo wezvematongerwo enyika nenyaya yekuti vanhu vanosarudza nenzira ipi vatungamiri vavo. Inyaya inoita kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti inofamba sei kuenda mberi.
Tiri kuonawo vakawanda vekunze vari kuteera nyaya iyi, sei zvichidaro?
Zvinokosha pakuti vekunze vatevere nyaya kuti vaone kuti mitemo yemuZimbabwe inobatwa sei, uyezve kuti nyaya iyi yazeyewa sei, nekuti nyaya yesarudzo ndiyo inopa chiremerera kuutongi neutungamiri hwevanhu vemuZimbabwe. Vekunze vakaona kuti zviro kwazvo vese vanga vachigunun'una kunyanya vaNelson Chamisa, nyaya yavo yatambwa zvakanaka zvisina ukebekebe, zvisina kubirira, zvisina chikiribidi chipi nechipi. Zvinopa chiremerera kuutungamiri hunobuda mutongo unenge wapuwa nedare musi wechishanu.
Tichitarisawo nyaya dzakadai, takaona kuti vatsvangirai vakamboendesa imwe muna 2002, iko zvino vatova mushakabvu. Nyaya iyi haina kubvira yatombotongwa, asi iyi inenge yapinda mudare nenguva. Zviri kurevewo
izvi mucherechedzo wakanaka wekuti iko zvino ngatiti pakaitwa hurumende yembatanidzwa kubva pana 2009 kusvika pana 2018 yaitungamirwa navatsvangirai navamugabe, pakava nebumbiro idzva remutemo rakagadzwa muna 2018. Bumbiro idzva rinotaura pachena kuti nyaya kana dzopinda dzezvesarudzo dzinofanira kuitwa nenguva yakafanira yakatarwa, kureva kuti ndo zvatiri kuona zvava kuitika iko zvino, kuti nenguva pfupi pfupi nyaya inenge yazeyewa nevematare yatopedzwa nayo kuitira kuti kana nyika yoenda mberi vanhu vese vanenge vachiziva kuti hapana makakatanwa angabude kana pasina zvimwe hazvo zvinezenge zvabuda zvinosanganisira kugunununa pamusoro pekuti dare rakarerekera kuti viripi kana kuti dare raita basa nemazvo here asi inenge yapedzwa yatambwa ikapedzwa nenguva.
Munoona sei nyaya yekuti sarudzo dzemuZimbabwe dzinongopedzisira dzoguma dzaakumatare nguva dzose?
Nyaya iyoyo idambudziko ratinotsveta pamukova weZimbabwe Electoral Commission inotungamirwa namai Priscilla Chigumba. Ndopane dambudziko maitiro avakaita zvaisafanira kuti zvisvike pazviri apa. Tinoona kuti vane zvavanoti zvakabuda musarudzo vakazenge voshandurudza vachichinja kuti zvine zvipinde zvipi. Basa ravo harina kuitwa nemazvo. Vaide vakanyatsokwenenzvera vakangotaura sezvazviri asi zvavakaita izvi indombe ndombe vakaita mahumbwe chaivo. Ndo dambudziko guru panyaya dzesarudzo riri kuZEC, Zimbabwe Electoral Commission. Ndokwaidei kwakagadziriswa kuitira kuti pafamba neanogunununa. Tiri kuona kuti iko zvino kana nezvinenge zvichitaurwa nevanenge vachiongorora zvavo pane zvakawanda zvaivhiringwa panyaya yesarudzo iyi zvinoita kuti zvive nyore kuti vanhu vagunumune vakwize nyaya yekumatare edzimhosva.
Tichitarisawo kuti mutongo wanzi unopiwa nemusi wechishanu masikati, panenge papo mutongo uyu munoona here vanhu vachikwanisa kubatana zvakare munyika umu? Nekuti tiri kuona kuti pane kukandirana makobvu nematete kwakanyanyisa.
Chero zvikanzi izvo vamunangagwa vakakunda, tinoona kuti vakangoyambuka zvidoko doko kubva pamusoro pe50% kureva kuti nyika yeZimbabwe yakaganhuka ine mukaha mukuru unotoda kuti vatungamiri vakwanise kutaurirana kuti ndezvipi zvingaite kuti nyika yeZimbabwe iende mberi nemunhu wese achikwanisa kubutirira. Vanhu tanzwa nenhambo, izvi zvepamutongerwo wenyika izvi ngazvive nerunyararo, ngazvive nepunduso. Vanhu vari kutambudzika, mari haiwanikwe mumabhanga mona chinhu. Vatungamiri ngavarege kuita chindini ndini, vaone kuti ndezvipi zvakanakira nyika yeZimbabwe nevana veZimbabwe. Ndo saka ini ndichiita shungu ndichinzwa avo vanozviti varwi verusungu vemavo veterans vana Matema Danda vachingofunga zvavo chete vasingagoni kufunga zvakanakira nyika yeZimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mazvinga vange vari parunhare muJohannesburg kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Zimbabwe Council of Churches iri kukurudzira hurumende neveruzhinji kukoshesa kutaurirana pamwe nerunyararo zvisinei nezvichaturwa nedare reConstitutional Court panyaya iri mudare iri. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Munyori muZCC Reverend Dr. Kenneth Mutata vati nyaya iri kuConcord yakakosha zvikuru, asi vati kana dare rapedza basa raro, basa guru nderekukurudzira runyararo nekubatana munyika. Vamutata vati nekusagutsikana kuri munyika zvakakosha kugadzirisa ukama hwakaputsika.
Tinofunga kuti kana nyaya dzose dzichinge dzapera, nyika yose igare pamwe chete kutigadzirise nyaya yeukama hwedu hwakaputsika, kubva kumhuri, kubva kumacommunities, kumabato ematongigo enyika, uyezve nenyika yese nokuzara kwayo. Ndinofunga tinofanira kutigadzirise zvose zvakakanganisika nechekare. Kusagutsikana kuriko panguva iyo ino nezvatinoshumira chese takatarisa kumberi, izvozvo zvinofanira kuti tigare pasi titaure pamusoro pazvo.
ZCC inotiwo kutevedzwa kwebumbiro remitemo yenyika kwakakoshawo zvikuru mukuunza runyararo. Vamutata vati bumbiro rinofanirwa kutevedzwa uye mitemo yogadziriswa kuzadzisa zviri mubumbiro.
Tinofanira kuti titarise pamusoro penyaya kuti bumbiro remutemo wedu ringawana sei makumbo ekuti ritsike rifambe mukati menyika, mitemo yenyika yedu ive nesimba rokugadzirisa kuzvidzana kwatinoita sevanhu veZimbabwe. Nyaya yeconstitutionalism neconstitutionality zvinge zvine nzvimbo mukati mekuvaka ukama hwedu.
Vamutata vati vose makereke vanokurudzirawo kuvandudzwa kweupfumi hwenyika kuitira kuti varombo vawanewo chauviri uye kuti vechidiki vawanewo upfumi.
Nyaya yechitatu inyaya yekuti upfumi hwenyika hungavandudzwa sei. zvikuru huve ufume huchabatsira kuti vari pasi vakudzwe kumusoro uyezve kuti vasina vawane uyezve tisingakanganisi tarisiro yevechidiki vanenge vakatarisawo kuti vawane ufumi hwoupane ramangwana ravo.
Munyika mune kusawirirana zvikuru zvichitevera mabatirwo akaitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission, uko kwakapa kuti kupokana kwezvakabuda musarudzo kupedzisire kwapinda muConcord. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadikwa.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevamiririri vemuCongress yeAmerica chakasimuka nezuro kuenda kuEthiopia kunoita hurukuro dzekupindidzwa kwezvinhu muEthiopia sezviri kuitwa nemutungamiri weEthiopia vaAbiy Ahmed. Vari kutungamira chikwata ichi vaChristopher Smith vebato remaRepublican vakati vane tarisiro yakanaka kuti kuvandudzwa kwezvamatongerwo enyika uku kuchabudirira. Mutauriri wemauto muBrazil anoti musoja wechitatu afa muBrazil mushure mokupfurwa mukurwisana nevanotengesa zvinodhaka muRio de Janeiro. Kubva zvatanga mauto kutsvaka vanhu ava munzvimbo munorwisana zvikuru kumaodzanyemba kweguta iri, vanhu vashanu nevamwe masoja maviri vakafa. Mwedzi mitanhatu yapfuura, mutungamiri wenyika vaMichel Temer vakapa mauto mvumo yokutora masimba emapurisa mudunhu reRio de Janeiro, umo zvikwata zvevanotengesa zvinodhaka vakange vonyanya kurwisana zvichikonzera kukuvadzwa nekurava kwevanhu. Vamwe vanhu vanoti hapana chiri kufamba munyika nekuda kwenyaya yekuti ndiani akakunda musarudzo yomutungamiri wenyika iri mumatare. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya iyi.
Vakawanda vataura neStudio 7 vanoti nyaya iri kumatare iyi yamisa kufamba kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, kusashanda kwemapazi ehurumende zvakanaka, uye pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwemakanzuro munyika. Mugari wemuHarare vaThomson Madyira vanoti nyaya iri kumatare inokanganisa zveupfumi, sezvo vane mari dzavo havakwanisi kupinza mari yavo munyika vasingazive kuti remangwana rinenge rakamira sei.
Upfumi hwenyika haufambi nekuda kuti zvinhu zvese zvinenge zvakamira. Vacho vanofanirwa kunge vachiuya vachiinvesta nekunenge kuchibva mari, vanhu vanenge vasina chivimbo nekuda kuti hakuna ari kuvatungamirira.
Vamadyira vanoti kana pasina munhu akakunda zviri pamutemo, vanhu kusanganisira naivo vanenge vasina kugadzikana mumamiriro avo.
Kana vachirarama vasina mutungamiriri, vanhu vasina direction panyaya dzeupfumi hwenyika, idzodzo vanenge vasina kwakuzati varikubva kupi vachienda kupi
mumwe mugari vashakespeare ndoro vanoti nyaya dziri kumatare dzinokanganisa kugadzwa kwemakanzura evakasarudzwa nevamiririri muparamende
saka makanzura anogona kungosuggesta anogona kungovhoterwa togona kungovavhotera sezvataita But achauya achitiudza kuti toenda mberi sei central government ndo inouya naminista kuti apointira macommissions macommissions asina kuvhoterwa
vandoro vanoti mvura icharamba ichishayikwa uye migwagwa isingagadzirwe
kukundikana kwacho kuchaitika muhurumende dzezvematunhu kuchaonekwa nevanobhadhara mari nevakamirira kuwana yatinoti service kubva kulocal authority mvura icharamba ichishayikwa nyonga-nyonga yatiri kuwana yemasettlements icharamba ichingowanikwa yakadaro isina anopedza nyaya yemigwagwa icharamba isina anogadzirisa nyaya yehutano ticharamba tinavo vana typhoid ticharamba tinavo vana cholera
vaimbo vegurukota rezvebumbiro remutemo nemabasa eparamende muhurumende yemubatanidzwa advocate eric matienga vanoti zvinhu zvakamira munyika kubva kuhurumende kusvika kuhurumende dzematunhu kunyange mutungamiri wenyika aripo pamwe nemakurukota
hurumende inenge ichingoshanda kusvikira purezidendi mutsva agadzwa hungu panoita kusanyatsogadzikana kuti saka achagadzwa here asi muconstitution inoti ngavarambe varipo kusvika zvagadzwa indaifunga kuti izvozvi zvikaizvi ndo zvinoitikawo kui kune mamwe maauthorities malocal authorities
vamatenga vanoti mutemo unofanirwa kuvandudzwa kuti makanzura ashande kusvikira vamwe vagadzwa kuti pasaiswe makomishina anofambisa mabasa emakanzuru masangano anomirira vagari mumatunhu nemaguta ari kuratidza kushushikana zvikuru nekusagadzwa kwemakanzura sezvo achifanirwa kugadzwa negurukota rezvematunhu rinenge ragadzwa mushure mesarudzo ndakamirira studio 7 muHarare ndine Arthur Chigoriwa
Vagari vemuguta reGweru vanoshora kanzura yeguta iri nenyaya yechirwere chemanyoka kana kuti typhoid icho chavanoti chichiri kunetsa muguta iri. Mukuru wesangano rinomirira vagari veguta reGweru Residents Forum vaCharles Mazorodze vanoti sevagari veguta iri vanoda kuti kanzuru itaure chokwadi pamusoro pechiri kukonzera typhoid muguta uye kuti varege kumhanyisana nevanotengesera mumigwagwa vachivapomera mhosva yokukonzera typhoid. Tabata vamazorodze kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Pakaita dambudziko rokuti Minister of State vakapa directive kuGweru City Council kuti vaburitse mavenda muguta reGweru. Izvi vaizviita vachiti ndozve zvimwe zvinhu zviri kukonzeresa typhoid iri kuwanikwa iri kumukobha 18, 15 neku21 neku19. Saka pakaita kumhanyidzana kwakanyanya pakati pemapurisa eZimbabwe Republic Police ekanzuru nemavenda emugweru. Saka mukumhanyidzana ikoko pakapedzisira pava nebongo zvozvo. Mavenda achirambawo kubuda munzvimbo dzavanotengesera nokuti ndonzvimbo dzinovawanisa mari yekuti mhuri dzavo dzirarame.
Zviri kuitikira mucentral business district here kana kuti kunze kweguta?
Chiri kuitika ndechekuti nyaya yetyphoid yakakonzendireta kumukobha ndokwayakawandira kumukobha 15, 19, 18 nekumukobha 20. Saka vese vanga vachirwara netyphoid vanhu vari kurwara netyphoid vari kuwanikwa vari kunzvimbo idzodzo havasi kuwanikwa vari kune dzimwe nzvimbo dziri muno muchi muGweru. Saka isu sevagari takaona sekuti takambotaura navo vekanzuru pavakaita musangano wavo nemavenda tikati aiwa imi sekanzuru budai pachena mutsanangurire vagari kuti typhoid iri kubva pai. Nekuti typhoid idi yanga iri kwose kwose tichigona kunge tichiwana iri kunzvimbo dzakasiyana siyana but tirikuwana nzvimbo yekumukobha iyoyi. Saka takati aiwazve sezvamuri kuona typhoid iyi haisi kuwanikwa kunzvimbo dzese dzese hamugoni imi kuti mupinde mudhorobheni kana mutauni modzinga mavenda ipo paripo pari kuraramira kaista kaona sekuti hachisi chokwadi chokuti typhoid iri kukonzerwa nevanhu vari kuita vending mutown.
Saka imi munofunga kuti typhoid iyi iri kukonzerwa nei?
Muchitsvagurudzo neongorora yatakaita uye mukutaurirana nemaofficials ecouncil takakwanisa kuona kuti typhoid iri kukonzerwa nemvura yakasviba. Mvura yakasviba yakabva papi? Vanhu vangabvunza. Vanenge vasina kunyatso kuklina matengesa avo zvakanaka zvokuti zvakapedzisira zvakuisa mvura yakasviba kuvagari. Nekuti typhoid idei yakabva muzviwanikwa zvemudhorobheni kana zvinotengeswa nevanhu mutauni. Maizoona typhoid iri kunzvimbo dzakasiyana-siyana, kunana Ascot, kunana Mambo, kunana Senga, asi hakusiko kuri kuonekwa typhoid.
Asi zvevamazorodze, kana mune zvirwere zvinotapurirwanwa setyphoid yatiri kutaura iyi, mungadirei kuti vanhu varambe vachinetsana nemapurisa pachinhambo chokumbosopera sure kuti zvinhu zvigadziriswe vanhu vasapinda munjodzi yeutachiona hwetyphoid?
Isusu semasangano anomirira vagari hatisi kuramba kuti typhoid irimo mugwero. Chatiri kusawirana nacho ndechekuti typhoid iyi iri kubva papi.
Pamakapedzisira kutaura nekanzuru makasiyirana pakuti chiri?
Takasiyirana pakuti dambudziko iri ngavarigadzirise kwariri ndokuti zvibude zvakanaka, asi ivo vanga vane muono wavo.
Avo vange vari mukuru weGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vari parunhare muGweru neStudio 7. Takwanisavo kubata munyori mukuru weguta reGweru amai Elizabeth Gwatipedza, avo vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka muguta, vachiti chirwere chetyphoid chaderera zvikuru, kunyange hazvo pane vanhu vakafa uye vamwe vachiri kurapiwa.
Iko zvino ndingangoti typhoid takwanisa kuti idzike, because even vanhu vakaadmitwa chaivo namba yavo ndatombocheka IDH inova ndiyo infectious disease hospital yeGweru, kunova ndo kune vanhu vese vane dambudziko retyphoid ramanyoka iro, vanga kwatosara vanhu 7. Ndi chandisina kuzokwanisa kuita hangu ndechekucheka kuti kuhospital kwasara vangani, because nezuro pandakacheka kuma 10 o'clock manheru kwanga kune vanhu 6 chete.
Kusvika pari zvino pane vakafa vanoita vangani?
Vakafa vakakonfemewa kuti itypoid ifo, but tine vamwe 2 vari kunzizvo vachiri under investigation vanofungidzirwa kuti vakafa netyphoid.
Mati imimi zviri under control. Tatanzwa kuti vanotengesa muguta vakanzinga vabudemo nemapurisa ekanzuru.
Vatakati vabude muguta havazi vanhu vagara vachingotengesa. Tine mhando mbiri dzavanhu vanotengesa. Kune vanhu vakatenderwa nekanzuru kuti vanotengesa vari panzvimbo dzakasarudzika. Ivavo vanhu vakaita seivavo vanhu vaya vanenge vakaongororwa pautano hwavo, vakaonekwa kuti havana even havasi makeriya ena typhoid, havasi makeriya ezvirwere, ende vachizikamwa kuti vachabata chikafu. But vanhu vari kunzi budai mumastritu, vanhu vari kuoperata zviri kunze kwemutemo. Vanhu vatisina kana rekodi yavo, ndo vatinoti ma illegal vendors, because muchaona kuti typhoid ikai yanga yakangova kumukopa 15 nekumukopa 18 nekumukopa 20.
Chakakonzera izvi kuti typhoid iwande munzvimbo mbiri dzamataura chii?
Kufungidzira. Inogona kunge iri ishi yekuti mvura yakasangana nemasuwa kuma area ikoko, but not mainline. Pari zvino marizauto 30 now inoratidza kuti haina salmonera taifi. Taipapa patakambosaspekta kuti mvura yedu inogona kunge yakaita contamination pakambobvagwa vanhu mvura paya.
Ndozi ndizo zviri kutaurwa nevari ku Gweru Residence Trust kuti City Council haisi kugadzira mvura yakachena yakakwana, saka paita chirwere che typhoid.
Dai City Council ka yanga isiri kugadzira mvura yakachena, dai tisina dambudziko kuma area atataura matatu, dai tine dambudziko mugweri wose.
Mungada kuudza vatotengesa mumigwagwa kuti chii?
Mvura yedu yakachena, it is safe for drinking. Yakachena mvura yegweru. Takaramba tichidzokorora kuti hatina kuti mavenda makonzeresa typhoid, but tiri kuti typhoid yatova mugweru. Zvii zvimwe zvinokonzera kuti typhoid irambe ichiparara? Ngatichiregai kuramba tichiiparadzika.
Avo vanga vari munyori mukuru weguta reGweru, amai Elizabeth Gwatipedza, vari parunare kuGweru neStudio 7. Tandaza nedzingo dzavo dzinonakidza zvikuru kwazvo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Dare reConstitutional Court rinoti mangwana nechishanu richapa mutongo waro wekuti akakunda musarudzo ndeupi pakati pava Emmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa. Zimbabwe Council of Churches iri kukurudzira hurumende neveruzhinji kukoshesa kutaurirana pamwe nerunyararo. Vagari vemuguta reGweru vanoshora kanzuru yeguta iri nenyaya yechirwere chemanyoka kana kuti typhoid, icho chavanoti chichiri kunetsa vagari veguta iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Moswera zvakanaka. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti tosangana zvekare manheru anhasi.